tichikuvhunduka nezvatiri kuona kudhara Ministry of Finance ndo yaichengetedza mari dzenyika. Patati namai Judith Madzorera vari accountant general, mari yaisabuda babhati zvako mazano zvinotyisa, and every day yatinosangana tirikutowana zvimwe zvinyowani. So nhasi tadzidza kuti muna 2017 kwakadyiwa 2.7 billion. Of that 2.7, 2.16 yakadyiwa through the Reserve Bank of Zimbabwe. Muna 2018 kwakadyiwa 3.3 billion. Of that 3.3 billion, 1.5 yakadyiwa through the Reserve Bank. Zviri kunze kwebudget, zviri kunze kwePublic Finance Management Act. Tazozivawo kuti tine state cap chakuno, kuda tagwire nesekunde yake vakabhadharwa mari inopfuura $1 billion. Kwozoita imwe kambani yatatadza kunzwisisa yavatisina kutaura kuti yavazobvuma ivo through accountant general kuti it's a funeral parlor, yakapiwa mari inoita iyo 400 million. Yeti tine makambani anotyisa emafertilizer akafanana nawindmill, akafanana na Zimbabwe Fertilizer Company ZFC, ana Sebo Chemical, ana Zimfos vadonhoko, asi mabriefcase company. How do you give a funeral parlor mari inopfuura 400 million? Asi vana Sedgo vachishaya zvekuita. So hungori huya hunotyisa, and hungori uyu hwatikatyamadza because hwakuitwa through the Ministry of Finance, whereas in the past Ministry of Finance ndo yaitokakatana nematsotsi. I remember ndichiri Ministry of Finance, rimwe gore vaida kunditengera BlackBerry phone, takazongosiya because bureaucracy yacho yakawanda, masystem akashaiwa nemabritish akasimba, but zvaondomoka. Chaora chini.
Saka se komiti yeparamende muchaita sei kuti muone kuti mari idzi dzadzoserwa sezvo dziri mari dzemitero yevanhu?
Chekutanga ndechekuti isu basa redu kuburitsa chokwadi, we are in oversight. Heni vanhu vamwe manje ndo vakuempaiwa nezvatiri kuita, vanosanganisa Zimbabwe Anti Corruption Commission, vanosanganisa parliament yacho, vanosanganisa Zimbabwe Republic Police, vanosanganisa mavota awo because mavota ane right of recall.